Black boy.
Vamwe vapuwa fresh, magumo anga varoma. Echo chakavatuma chakazoguma chatovapoka. Vakusimba ndapuwa pen, vaida ndinange papost. Echo chakavatuma chakazoguma chatovapoka.
Yes, of course, tine mazano chandakameka. But vamwe vakaita minyama pane tumvana twavakacheka. Vaida namira nesu waona future yakajeka. But nada guri rapera pakakwana patakavajeka. Yanguva pambili, pambili, pura mbili, pambili, kitundura kan pambili, sonda kuno perfuma mili. Takava uta ndiri ngwiri, yangu mzimu ineskiri, kana mskana chinato kuda ngambu kavoka beat.
Tanga tati nebane tata kameka, zvimwe takakunda zvimwe zvakaenda kumawe. Takapinda busy kuruka fenzi taida mambe, kaya newe, vai down zora pasiri. Vamwe vapuwa fresh, magumo vanga varoma. Echo chakavatuma chakazoguma chatovapoka. Vakusimba ndapuwa peni, vaida ndinange papost. Echo chakavatuma chakazoguma chatovapoka.